mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713. Vashandi vehurumende vane mvumo inobva kuPublic Service Commission vachishanda mabasa akakosha ndivo chete vachabvumidzwa kuenda kubasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu zana nevaviri pane vakavhenekwa nezuro vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu ava, gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri kuBotswana, mumwe chete kuChina uye makumi masere nemumwe vakachitapurirwa muZimbabwe asi vasina nhoroondo yokumbobuda munyika. Norwira kodzero dzevanhu vanoshora zvikuru hurumende zvichitevera kusungwa nemapurisa akange akapakata zvombo nezuro kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau Hopewell Chingono. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvinosiririsa kuti hurumende haina basa nekodzero dzevanhu zvekuti vanhu vese munyika kusanganisira vana mukoti nevana chiremba vave kutyawo kutaura zvinhu zvinovanetsa pamabasa avo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudaira nhare yavo patange richida kunzwa divi ravo. VaMavhunga vanoti izvi zviri kusvibisa zita renyika.
Zvinoshatirisa zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inoita chinya chegurwe chekuzvidambura makumbo kana ragumbuka. Hapana chikonzero chekuti munyori Hopewell Chingono na vaJacob Ngarivhume vanotungamira Transform Zimbabwe vasungwe varare muchitokisi nemhaka yekuti vari kutaura kuti huori hupere munyika, uyezve vari kukurudzira kuti vanhu vataridzire kupera kwemwedzi uno musi wa31 July, nekuti tinoziva kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe iri mubumbiro remutemo renyika kuti vataridzire pachena murunyararo.
Kusungwa uku kuri pamutemo here vaMavhinga, uye kana takatarisana yatingati wider picture, kusungwa uku kunorevei kunyika dzekunze?
Kusungwa kwavaChingono navaNgarivhume hakusi pamutemo, hakuna maturo, uyezve munhu wese anenge achiona kusanganisira vepasi rose vanosvora zvakanyanya maitiro iwaya ekuti kumba kwavaChingono mapurisa anga akapakatira zvombo vapaza ndokupinda nechisimba vasina mapepa ari pamutemo ndokubva vatora vaChingono. Zvese izvi zvinongotaridza kuti hunhu hwenyika hausati hwasanduka. Maitiro enyika haasati achinja, kunyange zvazvo zvichinzi kune inonzi new dispensation. Vanoona vanoziva kuti kungotaura chete hapana zviripo makumbe enyoka, nekuti hunhu hwacho hwatowedzera, hwatonyanya. Vanhu vazhinji iko zvino vaka wanda vari kutya kushungurudzwa vanhu vari kutambudzika vana mukoti vana chiremba varairidzi vari kutya kutaura nhunha dzavo nekuti hurumende iyi haisi kuteerera kunyange zvazvo mukuru wenyika vamunangagwa vachiti hanzi aiwa ini ndiri munhu anoteerera havateereri nekuti vanhu vari kushungurudzirwa kutaura chokwadi
avo vange vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mazvinga vari parunare kusouth africa nestudio 7 tabatavo nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vajoi mabhenge avo vanoti hurumende haingaiti basa rekusunga vanhu vanotaurirana pawhatsapp ichirega kusunga mbavha dzakabira nyika idzo vanoti dziri kungobudiswa pachena zuva nezuva
kusungwa kwavachingono nekusungwa kwavangaruvhume zvinhu zvisingabatsiri nyika izvi nekuti mhaka dzavanopomerwa dzekunzi vari kushandisa dandemutande kana kuti social media vachinzi vari kukurudzira vanhu kuti vataridzire musi wa31 aiwa vanhu kutaridzira pachirungu inechinzi right yavo ivo kunyora nekutaura zvavanenge vachitaura pachirungu zvakare inenge ichinzi right yavo kana richitaura kwedu kuchikaranga ikodzero dzavo zvino kuti iyo yakapiwa rekuti second republic iite muitiro wakadai zvinodzosera shure muono unoitwa nedzimwe nyika maringe nekunzi nyaya dzekodzero dzevanhu dziri kufamba sei nekuti hamungati kune rumwe ruoko muri kutaura nyaya yekuti yave second republic vanhu vasununguka zvasiyana nenyaya nenguva yamugabe kune rumwe ruoko muchiita zvakare zvakare zvatagara tichingoziva izvozvo izvo
munoti kumutungamiri wenyika munoti chii kuhurumende nenyaya iyi
dai vari vamwe vachengetedzi vemutemo vaziva zvekusungira vanhu hamungasungiri vanhu nyaya yesocial media muchitadza kutevera makororo atiri kungonzwa kuti vakatora mari vasingadzoseri vaipiwa zvinhu nehurumende kana nebhanga guru renyika vasingadzoseri zvino mukada kuita sokuti idzi ndo nyaya huru dzamunoteverera muchisungira vanhu muchikonewa kuti munge muchisonana nenyaya huru chaidzo tinoshayiwa tose tose kuti donzvo renyu nderei sevatongi kana sehurumende apa ndiri kutaura nevanotonga apa ndiri kutaura nemapurisa apa ndiri kutaura nevachengetedzi vemutemo dai maziva kwekusevenzesera maresources enyika muchiteverana nembavha huru kwazvo kwete kuti mungateverera munhu kuti wanzi wakurudzira nekuti wedha akurudzira kana kuti haana musi wa31 wacho vanhu vanozongoita sokuda kwavo
avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vari parunare kuHarare nestudio 7 kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairus munyika vasina nhoroondo dzekushanya kana kubva kunze kwenyika kwakonzera kuti hurumende itarisise zvekare urongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu chikwata chiri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 munyika checovid-19 task force chiri kukurudzira kuti vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha vange vari ivo chete vanoenda kubasa vamwe vese vachiramba vari mudzimba vachitaura kuvatori venhau gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati musvondo rapera chete nyika yakarasikirwa nevanhu vanomwe nekuda kwechirwere checovid-19 imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vanokurudzira hurumende kuti itarisise zvakare mutemo welockdown uyewo kuti veruzhinji vange vachitevedzera nemazvo mitemo yeutsanana yakataurwa neWorld Health Organization ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri pamusoro penyaya iyi
vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vari kuwedzera zuva nezuva muno muzimbabwe kunyanyanyanya muHarare nemubulawayo tinoona vakawanda vachona vanobva kunzvimbo idzi chimwe chatinoona ndechekuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvakasiyana nakare paya pataiti vaya vanobva kune dzimwe nyika ndivo vakuya nechirwere muno muzimbabwe iye zvino tinoona kuti vari kubatwa nechirwere ndeve muno munyika tiri kutapurirana tiri muno munyika zvinova zvinotishungurudza zvakanyanya
takanzwawo nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachizivisa kuti hurumende yave kusimbaradza mutemo welockdown imi muri kutambirawo sei danho iri
Zvakanaka kuti hurumende ivandudze matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzine makesi akawanda kudarika dzimwe. Nokudaro inini ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda dzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana siyana, vapfeke mamask nguva dzose. Ndinofunga kuti idzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo zvinogona kubatsira. Kune veruzhinji tinokurudzira kuti vanhu vateedzere matanho anokurudzirwa nehurumende uye nebazi rezveutano, zvinosanganisira social distancing, geza maoko, kupfeka kwemamask paruzhinji, shandisa masanitizer zvichienda zvakadaro. Kuhurumende ndinokurudzira kuti dai zvaibvira tazama nepatinogona napo kuti vanhu atestwe nekukurumidza kuitira kuti vasaparadzire chirwere, uyewo kuti vanhu vari kutestwa chirwere cheCOVID-19 vawedzere. Tinoziva kuti vati wedzerei asi hatisati tasvika chaipo chaipo patinoda. Nekudaro ndinoti hurumende dei yainyatsoongorora nyaya iyi zvakasimba kuitira kuti tisawane vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere ichi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyange hazvo zvondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hurumende haina kushandisa mari yakawanda sezvaitarisirwa. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti havasi kufara kuti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavakavimbiswa nehurumende yekubatsirikana munguva ino iyo nhengo dzayo dzakawanda dzapedza nguva dzisiri kushanda nekuda kwekurudziro yehurumende yekuti dzigare mudzipa kuitira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navawadzai.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga hurongwa hwelockdown, hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutageta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi, vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanozviitira mabasa avo emaoko avo?
Chokwadi chiripo nechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu and kuti tirambe tichiti kune lockdown pasina rubatsiro ruri kupiwa vanhu, zvinenge zvichiomera vanhu mudzimba umo, vanhu vari kufane nzara, hapana chokubata. So rubatsiro haruna kuuya sematarisiro atanga tichiita. Mamembers edu vari kuramba vachingobvunza kuti zvavapapi, urongwa hwapapi, but hatina chinobatika chatiri kuwana kubva kuhurumende.
Ko zvinhu zvamirawo sei panyaya yekuvhurwa kwemisika yacho?
Takanangana nekuvhurwa kwemamakets. Chatiri kuziva ndechekuti pana mamwe mamakets avhurwa muHarare, but ndofunga munotondera kuti vhiki rapfuura isu takabudisa shoko redu sevhiset tichiti mari dziri kudiwa kuti vanhu vange vachienda kundoshanda mamakets aya dzakawandisa. So then mari dzadziswa so that vanhu vese vanokwanisa kuenda kundotora matebo vachitanga kushanda. Tinozviziva kuti lockdown yakaafekta vanhu, vanhu vakatora nguva vasingashande. Saka kuuya shuwa mchikumbira $5 kumunhu anga asingashandi for 3 months, 2 months, hazvibudi, hakuna kwainowanikwa mari iyoyo. So yes, kune markets mamwe akavhurwa, but vanhu havasi kuenda nenhau yemari dziri kutaurwa dzakawandisa idzi.
Sezvo muchimirira vanhu ava, muri kurongwawo kuita sei?
Isu seboka tine urongwa hwokuimita nemamwe makanzura kuti tivaonese kuti mari dzinoda kuti dzinge dzichideredzwa kuti vanhu vakwanise kuwana mukana wokuenda kundoshanda. mumamaketsi akavhurwa acho.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nawo anasi. Daily News hurumende inoyambira vanhu vanoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno kuti ichavatora sevanhu vanofurikidza mwero kana kuti materorists kana vakapinda mumigwagwa vachiratidzira. Zimlife.com ine nyaya yokusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono. MuHerald hurumende inoti vashandi vehurumende vanoita mabasa akakosha ndivo vega vanobvumidzwa kuenda kubasa, ichiti zvekare Chino University of Technology imbovharwa mushure moumwe murayiridzi abatwa nechirwere cheCOVID-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuna vamugwadira productivity haiitwi nemurumo. Productivity inoitwa nekutoita. Handiti takangurita zvinzwa kare vana komandi dzaingotaurwa sezvizvi, but dzisina chadziri kubuditsa. Chatiri kuda ndechekuti vanhu vezanu PF ita izvo zvinobatika. Izvezvi kuno kugova kuno kuti takatenge takarima kotoni, handiti, but tiri kupawa nyemba isu sakarima kotoni iyo tichirwadziwa.
Magadi iko vana mukoma tanonoka wande, vana mukoma Blessing Zulu na mukoma Jonga. Hai ndinoti nenyaya dzekusungwa kwekuita vanhu muZimbabwe idzo handina kunaka mani. Kuvana ED nezano PF vanomborwei chaicho chavakuru. Chamisa handiti munhu mutema here naivedu. Ngavaregedza angotonga nyika wanhu. Iye angachidzikwa imurungu zvebeta taitonzisisa. Manje uyu munhu mutema ngavaregedza atonge nyika. Vakuramba vachiondonga nyika, vachiondonga nyika vasikaiti zvinhu zvakanaka munyika. Vachiuraya nyika. Ha, ED nevanhu vake ngavambonyara mani. Ha.
Aiwa, Gibbs Shamari, aiwa. Awa nezano lava usavape nguva yakareba Shamari. Why? Because muno mukaomu ndobasa ravo kubva kuseni kusvika zvaravira. Vanhu vachingotiza zvakafana izvozvo. Ama totiwo tabva kubasa varume. Toteerao Radio Zimbabwe, toteera futi Radio Zimbabwe futi manheru futi. Pa Studio 7 towa Radio Zimbabwe. Aiwa, vanyimeiwo mukana. Vape time yekupinda zvavane kwavhunziwa. Iwo basa ndiri kupinda kuti zvuti. Ama tingabve. Mona program ichitanga tichingova zvezano chete michingopa mukana kuna mugwadi chete ende muno amen.
Ee, tinokutenda imi maswera sei veStudio 7, maswera sei, maswera sei. Tine dambudziko vana vemuZimbabwe kuti tiri kurega vanhu vachisungwa tichimirira kuzodemonstrata muswa 31, asi vanhu vakavharirwa vanosungirwa iko vanhu ana kupuwe chimono, vanosungirwa iko vanangarivhume ana masarao vanongationei. Ododi mire 31 vese vapera kusungwa. Veda ritongorwa kana masoja acho nemapurisa acho. Zvinonetsa izvi zviri kuita vana. Varoda honda vasi kugarana nevanhu zvakanaka vana.
Kwazvakoze vanhu vetudisivima vasimba here. Ndangu ndinofara chose ndiri pano pakapa hangu. Ndangu ndirangotaura hangu pamusoro penyaya dzemari dziri kungotaurwa idzi. Kuti vana munangago vakapuwa dzimari dzekurimisa. Kana nayo mabhanga acho anopa vanhu mari ivo vasina kana madiridziro eminda vachitemba mvura yekudenga, haisi mvura inorimisiwa mari. Vavangokukura paagirikao chavaro vanhu vemuZimbabwe varamba vachingoti tiona munangagwa namunangagwa tanoita navo vanhu ava vachashandi muZimbabwe. Please ngavatiitire zvinhu zvinoratidza kuti vanhu vakaendawo chikoro. Unonopa munhu usakwatira remari achiita nonoita kumanda agirikaucha woenda kuvanhu unoti tiri kukupa imbeu nemvura yekudenga woti kurima.
Makadiko pa Studio 7 apo ndoda kukwasa vateereri vose ve Studio 7. Haina hangu ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi vamugwadi uyo. Haadanzvira urombo vanhu veZimbabwe nekutambura kwavanoita nezvavanotaura. Matauriro akanoita sekunonzi munhu asingagari muZimbabwe asingaoni kutambura kuri kuitika kwevanhu vemuZimbabwe. Asi ndozvaingoitawo vana vamutodi nhasi kwavari hatichakuzivi kuti vari pai. Dari munhu da achitaurawo zvimwe zvinhu achitarirawo kuti munhu akaberekwa nemunhu ane mhuriwo achinzwirawo vamwe vadiki vari sure kwake vanina vake kuti ndo vari kunyaa kusafa akatedzera zvemadhara aya akura ayo mamwe achona ayo ari kungoti da ivo vaguta ivo chete vamwe hwere dzese dzichifa nenzara ndinotenda hangu ndini Joseph ndiri pano paFrancis Town paBotswana.
Masera sei Studio 7 iko zvimwe zvakuzotirwadza manje asi ndinoda kuti mundichitsirewo nyaya yangu kumusoro kuti nyika imbonzwawo zotipindurawo kuti chii hakuna vanokwanisa kutimirirawo here mai organization yesana oeu anani vese varipi vakatinhu zvakadai zvichiitika dai vatibatsirawo izvozvo zvakadai kaizvi zvaoma mai zvasvika pakutiremera nangagwa akutikwadzisa zvavakuita vakupitira kupolitics zvisirizvo zvinova zvavai kutibata vasiya zvese zvokugadzirisa covid kana kugadzirapisa vanhu vari kurwara iko zvino tsvei vaakuti teki nachamisa teki nezvinhu zvisina nebasa vanhu vachifa nenzara zvinhu zvichioma mvura kusina dai vapindirawo kai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavhairas munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvehuori hunonzi huri kuitika munyika. Huori uhu huri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Masvondo maviri apfuura, imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts yakazivisa kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Nezuro, Oxford University yekuUnited Kingdom yakazivisawo kuti vari kufadzwa nezvavari kuona pamushonga wecoronavirus wavari kuedza kugadzira. Dr. Simbisoranga vanoshanda vari mudunhu reNorth Carolina vanotarisa mishonga miviri iyi vachitiudza pamusoro payo.
Chandingataura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca ivaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCovid-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials, and the focus yema studies by this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19 uyezve pane tarisiro here kuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblems. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondo rapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokuMassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvo. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi, uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials aya ari kuitwa throughout the world, kunana Massachusetts, kuOxford, kuChina, all over the world. Scientists are ku shandisa the same base yema atinoti genetics ye virus yavanga kurumidza kuwana muna January. Saka yakabva yaita kuti vashandise that as a basis yeku develop a vaccine. Normally that would take years, but because of progress nyaya dze genetics and so forth, my scientists were able to get the genetic sequence yeah these vaccine candidate kuma labs kwakasiyana whether ku Boston whether ku Oxford London vari kushandisa the same sequence. Saka it's a matter of who is going to get there first. Asi chandingataura ndecho kuti the idea is the same. Is it effective and is it safe? Ndo pandano rari most of the studies so far.
Munoona sekuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakada sarini?
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva paphase 1, phase 2 yematrials achaenda paphase 3, phase 4. Zvasvika paphase 4 zvikashova kuti pane benefit yemavaccine aya. Ndopaya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine mishonga iyi yatiri kutaura kuti ichipiwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to my alternative. Saka zviri tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese as soon as tava nevaccine ichaparadzirwa pasi rese, of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine. But the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere ungakwanisa kubatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, in my part of the world yoshaya, it won't be as effective.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina ne Studio 7. Kambo kanobva kumuchakabwo James Shimombe. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713 vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vanobvumidzwa kuenda kubasa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.